Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 17 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvinhu zviri kuramba zvakaita manyama amire nerongo muzvikoro, varayiridzi vachipika kuti havasi kuzodzokera kumabasa. Kunyanga hazvo boka Republic Service Commission ratanga kunyoresa vanoda basa reurayiridzi. Mutevedzeri wamaya weguta remutare Kanzura Farai Biza veMDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora vanofenda mushure mekukundwa sarudzo yamaya weguta iri iyo yahwinwa naKanzura Simon Chabuka veCitizens Coalition for Change. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zveshanu nemazana matatu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 5379. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zviri kuramba zvakaita manyama amire nerongo muzvikoro, varayiridzi vachipika kuti havasi kuzodzokera kumabasa kana zvichemo zvavo zvisina kugadziriswa. Kunyanga hazvo komisheni inopinza basa vashandi vehurumende yePublic Service Commission yatanga kunyoresa vanhu vakapedza zvidzidzo zveurayiridzi kuti ivapinze basa svondo rinouya, apo ichadzinga varayiridzi vese vari kurangwa mabasa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo dare pamusoro nezuro rakapa mutongo wekuti kumiswa basa kwevarayiridzi hakusipa mutemo, Public Service Commission yave kuronga kudzinga varayiridzi ava basa. Muchiziviso chavo mushure memutongo uyu, munyori wekomishen iyi Ambassador Andrew Taunashe vakati varayiridzi vese vanenge vasina kudzokera kubasa panosvika musi wa22 mwedzi uno vanofanira kubva pazvikoro nekuti basa ravo rinenge rapera, asi varayiridzi vaendera mberi nekuramwa mabasa uye vati havasi kubvuma kuchichidzirwa vachiti Public Service Commission iri kutyora mutemo wayo. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS, iro rakaendesa hurumende kudare mushure mokumisa varayiridzi basa vaObert Masaraure, vati havasi kuteerera mashoko ePublic Service Commission uye vati vari kudzokera kumatare kana ikaramba yakaomesa musoro nenyaya iyi.
Public Service Commission zuro kuti iretract mastatements ayo ayo atinoona kunga asiri pamutemo zvakanyanya. Dzavapa 24 hours through my lawyers the Zimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vange vatipindura nhasi, asi kana vachinge vakundikana tichazenge takumanikidzwa kuti tivaendese kumatare, apo pavachazomanikidzwa kuti vazobhadhara makosi ese litigation atinenge taita godo.
Mutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Jehovah vanoti zviri pachena kuti PSC iri kutyora mutemo wayo uye vanoti varayiridzi havafaniri kuteerera zvinhu zvisiri pamutemo.
Public Service iri kutadza kuteerera mutemo wayo. Mutemo wePublic Service uriko unoti teacher anotanga kuzotsvagwa for disciplinary action kana arova mazuva anopfuura 14 ari continuous ma working days. Saka tikada kuverenga mazuva 14 tichitanga musi wa7 maticha anozenge asvika pa14 days musi wa25 kwete musi wa20.
Vati murayiridzi anozoonekwa sekuti anenge asiya basa ndeuya anenge apedza mazuva makumi matatu akatevedzana asingaendi kubasa uye asingazivikanwe kuti ari kupi. Dr. Jovati hazvibatsiri kuti PSC irambe ichityora mutemo wayo vachiti chakakosha kuteerera zvichemo zvevashandi nekutaurirana navo.
Nhaurirano dziri nani pane kuvhundudzirana because varayiridzi havadyi kubvunduzirwa. Varayiridzi vanodawo mari kuti vaende kuzvikoro, vanotichawo vana vavamwe nevavo.
Zvichakadai, munyori mukuru wesangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi Majoni vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro uye nhengo zhinji dzesangano ravo hadzisi kuenda kubasa. Vatiwo pane nhengo dzesangano ravo 20 dzakatambira matsamba ekumiswa basa uye vange vakamirira kunzwa kubva kumagweta avo kuti nyaya iyi ichafamba sei, zvichitevera mutongo wedare repamusoro wane zuro.
Saka magweta edu pari zvino ari kuatora court judgment yakabuda nezuro, ari kuongorora nekutarisira sematarisira atinoita votose kuti bazi vashandi kana Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare harichapikisi zvinobva kumatare.
Ukuwo PSC nhasi yatanga kunyorisa vanhu vakapedza zvidzidzo zveurayiridzi avo inoti vachapinda basa kutanga musi wa22 mwedzi uno, apo inenge yadzinga varayiridzi vari kuramwa mabasa. Asi varayiridzi vati havasi kuvhunduka nedanho iri vachiti munyika magara muine varayiridzi vashoma. Munyori mukuru musangano womubatanidzwa wemamwe masangano anomirira varayiridzi reFederation of Educators Union of Zimbabwe vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti izvi zvinorerutsa basa revadzidzisi avo vakaremerwa pari zvino.
Maromend anga arimo murayiridzi anga achigura kunge ane vana vanosvika 10 nemashanu mukirasi imwe chete. Saka izvi zvakutoti varayiridzi vanga vagara vari kudzimba vaende kumabasa, zvino zvatanga tagara tichida.
Vanoda kupinda basa reurayiridzi vange vachinyoresa kumahofisi evakuru vezvikoro munzvimbo dzavo kana kuti kumadistrict schools inspectors, uye ongororo yataita yaratidza kuti kune vanhu vashomanana vanyoresa nhasi. Hatina kukwanisa kubata munyori wePSC vautauna she kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutauriri mubazi redzidzo yepasi vataungana Ndoro vanga vasati vovapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Zimbabwe ine varayiridzi zviuru 100,050 uye inoda vamwe varayiridzi zviuru 50,050 kana kuti 55,000 kuti zvikoro zvese zvinodarika zviuru zvipfumbamwe munyika zvive nevarayiridzi vakakwana. Varayiridzi vanoda muhoro wemazana 500 nemakumana emadhora ekuAmerica pamwedzi kuti vararame zvakanaka. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakaudza mamwe masangano evashandi svondo rino kuti hurumende haikwanisi kubhadhara mari dzakadai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Garo veZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzemakanzura dzekutsiwa vaBlessing Tandi vaive kanzura uye meya vekwaMutare navaLighton Stole avaive kanzura veWard 5 uye sachigaro kwaRusape dzichaitwa mukati memazuva 50. Asi vati pamutemo hakuna sarudzo dzinoitwa kana kwasara mwedzi mipfumbamwe kuti kuitwe dzimwe sarudzo dzenyika yose kana kuti general elections sedziri kutarisirwa muna 2023. Mutungamiri werimwe bato reMDCT uye vachitungamira bato reMDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora vakadzinga basa nemubato vatandi navasitole. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDCT inotungamirwa navamonzora waWitness Dube.
Meya vekwaMutare vatandi sachigaro wekuRusape vanga vagara varikolewa pataka rikola meya wekuGweru. Nezvipomherwa zvavakaitwa zvecorruption kusabata basa nemazvo, bato reMDC mwaka uno tiri kuti isusu vanhu vanoita zvatisinganzwisise zvatinofungidzira kuti havana kubata basa nemazvo havafaniri kuramba vari muofisi, havafaniri kuramba vachiabhuza mavotes evanhu. Saka ndo marikoriliwo avakaitwa, kungoti zita ravo ranga risati raendeswa ranga rasaririra, asi vakangorikoriwa nguva imwe chete iyoyo.
Kana muchipomera vanhu mhosva yekuita uori vaDube, makaendesa here nyaya dzacho kumapurisa? Zviri kufamba sei?
Zvatichazoita kana dambudziko iri richiendera mberi semaonero atiri kuita nebato, tichasvika pachinano chekuti tinotora official yedu totoshedza veZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti vagare pasi vavhenenge vaone kuti zveshuwa basa riri kuita nemazvo.
sei mafunga kutora danu iri
nekuti taakuita inonzi zero tolerance for corruption atiti kana one munhu anoelekta pa ticket redu anoramba achiita zveuori zvinoita kuti mari dzevanhu kumadhorobho dzisashandiswe kuti zvigadzirise nekuita zveservice delivery.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navamonzora vaWitness Dube vari parunare kuvulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo vatandi.
Ndakareceiva tsamba yangu yeRico musi weFriday 11 February 2022. Ichitaura iyo kuti minista vakareceiva tsamba yakabva kuMDCT ichitaura iyo kuti handisisiri memba eMDCT. Naizvozvo ruramiro inenge yakutaura kuti constitution kana munhu adaro vanokururamiro kuita Rico. So ndo zvandakawana, ende tsamba iyi yakangofanana netsamba dzose dzanga dziri kungoshandiswa mumarecos ose akaitwa kubva kumaMPs kubva muna 2020 kusvika kwatiriwo kuno kuna 2021. Ndo tsamba imwe chete iri kungoshandiswa iwa.
Manga masarudzwa nevanhu muna 2018 zvakurevaka kuti vanhu ava vakumbosara vasina mumiririri. Izvi zvinorevei takatarisa nyaya dzeutongo hwejekerere munyika?
The rule of law muZimbabwe inoti netsei, it can be a banana republic whereby anyone does whatever he feels is good for him or herself. My fellow teammates were recalled in December 2020 and 2021 ikapera. Now we are talking almost of 1 year, over 1 year and 5 months vanhu ivavo vasina a representative mulocal authority. Ndo zvingumwe chetezvo neward rangu oirori mandanga ndakasarudzwa. Vachambovaonerera isina mumiririri kwenguva yatisingazivi kuti vanozotema vacho vachatema rini kuti tikwanise kunge tichizoenda kumaelections. So pari zvino vanotombovaonerera, kanzuro yotombotsvagawo munhu anovamiririra kuti vambosanwanawo zvinovabatsira pano neapo.
Ko mhosva yamuri kupomerwai yekunzi makaita zveuori?
Ndozvazvinoita kutsvaga utano mugate. Kana paita uori, basa remapurisa nderei? Basa rezaki nderei? Basa repaki nderei? Basa resaku nderei? Kana paine uori hwaitwa, dai ndakasungwa ndichinzi ndaita uori huri apa hwosungwazve.
Vaive meya veguta reMutare waBlessing Tandi vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abato vavasitole kuti tinzwewo divi ravo.
Nyaya yeRico, I was surprised muswe chishanu uri muswe 11 February ndichifonerwa naacting town secretary achiti kune tsamba iri kuofisi. Ipapo takanga tiri kuHarare tine imwe nyaya yatanga tichiita ikoko, signing ceremony yema CEO. Tapedza signing ceremony iyoyo takazopinda muyukas executive meeting whereby takatara hwaro hwekuti tikwanise kugadzira chimiro chakaita leadership yeyukas. Mushure mekunge paitwa futi recall yameya Makombe akanga ari president weyukas, saka takanga takoopta meya Tandi weMutare kuti aite take over for the meantime chikwanisa kuti tiende kuAGM. Meya Tandi vachangobvawo kupindawo ipapo vakangonzwawo tsamba same day romuswa 11 yeRico yakafanana neyangu.
Makazvitambira sei?
Tose takatoshamisika kuti murume anonzi Monzora uyu achikuendera mberi nerwendo rwake rwekudzinga mamayors nemacouncillors nemaMPs. Zvega zvatinongoziva hedu ngezvekuti kana munhu akatengesa struggle hakuna kwaanoenda. Monzora wakatengesa struggle hakuna kwaanoenda. Zvese zvaari kuita kuita kubatanidzwa nezanupf vachiedza kutsvaga kuti kusaitwa maelection 2023, zvese izvo zvinobudisa pachena kuti munhu wabva mugwara nechinangwa chestruggle chekusunungura vana veZimbabwe.
Zvii zvamurirawo kuzivisa vanhu vanga vakusarudzai kuti muumirire ward 5?
Kuvanhu vekuward 5 vanova ndo vakandisarudza kuti ndizova mumiriri wavo, uyezve ndikazosarudzwazve nemacouncillors kuti ndizova mumiriri wavo paucouncil chair horisape town council. Ndoda kungovati zvose zvinoitwa izvi mucherechedzo wokuti taakuenda kukenani. Hakuna mimba inozvarwa isina kurwadza. Ikasarwadza mimba iyeye inoberekwa mwana asina kusvika.
Saka izvo zvinofanira kurwadza. Uye there is no a struggle without scars.
Vaive sachigaro vedhorobha reRusape vakadzingwa basa vaLighton Sithole vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Mapurisa ekuSouth Auckland muHarare apa mvumo wekubatwa iDare Citizens Coalition for Change inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti riite musangano waro wekutanga wekuparura hurongwa hwekutsvaga rutsigiro mumusha weHighfield nemusuwe Svondo, asi bato iri richimanikidzwa kutevera mitemo yakaomarara. Mutsamba yanyorerwa kubato iri, mapurisa anoti anotarisira kuti richadzikamisa nengo dzaro kuti dzitevere mutemo uye kuti dzisatyisidzira vanhuwo zvavo. Bato iri rarambidzwawo kutakura nhengo dzaro kubva kune dzimwe nzvimbo nemabhazi dzichiuya kumusangano uyu. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 5379. Asi zvinhu zviri kuramba zvichiita manyama amire nerongo muzvikoro, sezvo pavanhu mazana matatu nemakumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 131 vari vana vechikoro vepuraimari kumasvingo nemateveleland north. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yecovid-19 vava mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu zvine makumi maviri nezviviri nemazana manomwe nevaviri kana kuti 4,322,792. Vabayiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvine makumi mashanu nezvitatu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevana kana kuti 3,353,554. Vabayiwa nhomba yetatu vava zviuru makumi masere nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 89,659. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba inyatsoshanda. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron vanoti France ichaburitsa mauto ayo kubva muMali, uko ari kurwisa chikwata chevechiIslam chinopfurikidza mwero, asi achange achitevera zviri kuitika ari mune dzimwe nyika dziri kumavirira kweAfrica dzakavakidzana neMali. Kremlin nhasi yati ichatora nguva kubvisa mauto eRussia apedza gadziriro yavo pedyo nemuganho weUkraine, apo America nedzimwe nyika dzinotyidzana neUkraine vari kuti hapana zviratidzo chaizvo zvekuti mauto eRussia ayo akonzera kutya kuti angangopinda muUkraine nechisimba ane urongwa hwekubva pamugano apa. Mapato makuru ezvematongerwo enyika anoti ZANU-PF, MDC Alliance neCitizens Coalition for Change akaparura kana kuti ari kuparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro muHarare, umo mune nzvimbo dzakawanda dziri kuitwa sarudzo dzemabi-elections musi wa26 kurume. Sarudzo idzi dziri kuitwa zvichitevera kudzingwa mudare reparamende kwedzimwe nhengo dzeMDCT, PDP, ZANU-PF nedzimwe nhengo dzakafa mumakanzuru nemudare reparamende. ZANU-PF yakaparura urongwa hwayo kuEpworth nemugovera, uko MDC Alliance ichiparura urongwa hwayo kuZororo Grounds kuHighfield. Triple C iri kuparura urongwa hwayo kuZimbabwe Grounds kuHighfield kwakare nemusuwe Svondo. Harare nekuda kwesarudzo dzakawanda dziri kuitwa yakatarisirwa nemapato ose ari musarudzo idzi. Asi chii chaizvo chingapa kuti vanhu vavhotere Triple C kana ZANU-PF musarudzo idzi? Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yeCCC vaShakespeare Hamauswa uye nhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
Ama promises ayenzwa ipata izwa president saibona imigwaqo isikulisiwe njalo lokhu kuzwa kokulawa khona kuli government iziyangenela kuti ilungise ama major roads within the city ngoba bebona ukuthi laba abantu abakhona aba ama councillors akhona sebehlulekile sizalo sithemba ukuthi kathi sisilama by elections ku 8 or what esikhangela ukuthi khona sizalungisa because sithemba ukuthi abantu bakobulawayo sebebonile imboni ukuthi khona laba abantu adibe wafaka laba labayindawo njalo sithemba lokuthi even kuma constituencies amabili inkulumane le liphumula kuzaba yisema kuyala lapha undoda ukuthi khona i-violence bona thina iZANU-PF ayela sizathu sokuthi yezi-violence bona ngokwabo ngokulokho bedabukana phambili laphakathi besiyala abanye besiyale anti uyabona ukuthi vele i-confusion so bona bodwa basebenzelana i-violence ayilani lathi endjule ngikhuluma ngabantu abatshayiweyo bechaywe ngabantu be-opposition basezibhedlele so sithi thina hayi mayuyu asengeneni sikhankese kuhle sikwenze ukuthi kukhanye ukuthi okunqobayo mbali
ngena khonapho baba Sibanda
lapho engime khona ngime ngoba sengiwele egodini emgwaqweni ngendlela yokuthi akula mgwaqo uyabona umgwaqo lo odlula eduze laseziphaleni lapha ndoda ungasuyafika kwi-intersection laphana akuhambeki mdalo wami ikho engikhona la abantu bakobulawayo sebesazi ukuthi into ethiwa iZANU le ayibasizi kalutho njalo ikakhulu umongameli weZANU uMr Dambudzo Mnangagwa uMr Dambudzo wazakala kakhulu kwele bathubele ngokuthi nguye wayengu-mastermind wokukhula hundi elokhu iqhubekela phambili ngezinye izindlela iqeda abantu ngakho angibona ukuthi abantu bathebeleland bangazisisana noMr Dambudzo leZANU yakhe ngoba ubakhumbuza into ezimbi kakhulu ezenzakalayo ezigabeni zabo kumuli zabo lakubantu babo nabazali babo
siyakuzwa Sibanda baba Mashaba
kunasitsholo yedwa ukuthi imigwaqo kayihambeki igcwele ama-potholes all over imigwaqo kanti vele olomlando okuyenza imigwaqo mbani anti i-council ngoba nababusayo is-MTC so kuyazivumela bona ukuthi bayazihlubekela ngakho-ke i-government kathe singenile kathi yathi ngona iqale ngokwenza ama-major roads intalinkayo into the city ukuthi bencedise siyibonile uma siye phambili silungisiwe ungahambi uye ku-George Avenue ngale ikulungisiwe ungene phakathi edrobheni kuyalungiswa kulungiswa i-government i-m d c council isiyehlulekile uyazithelo yedwa kayisime nitsho njalo when you talk about indaba yokuthi upresident Mnangagwa was the mastermind of Kukura Hundi. He was a minister then. And ilizwe leli umuntu wayelibusa lapho bona babe opposition behluleke ukuthi bemchallenge umgabe esaphila. Wayese futhi bechallenge ongenileyo after him when he was just a mere minister. Kodwa-ke seyenzeni-ke ubaba uMnangagwa. Usethena waforma i-peace commission. I-peace commission eyiyo ethe ikhangele zona ezindaba eziyiproblemu ezegugura woundland ibiningi imihlangano esiyenziwe kuhlalwa nezinduna lama-representatives ama-NGOs lani kukhona kusemgcekeni ukuthi ufuna kulungiswe lalabo abantwana ababa-affected labazali aba-affected kathesi ama-bercertificate kuthiwe kabahambe bethathiswa kungabuza mbuzo and so forth and we as ZANU-PF lamini so we are saying it's a regret situation eyenzakalayo endaba ebackgrounda ayimnandi to anybody.
Yes, Banda vala ngamafutshane khona baba.
Indoda enhle kangaka kayikwazi ukuthi xa une mota kwele Zimbabwe awukwazi uthathe imali yakho uyebhadala umthelo ekhansilini umthelo wemota wemgwaqo ubhadalwa ezinara. Ezinara yelo mlandu wokulungisa imigwaqo.
Major roads abantu bakithi kabafundi ukuthi ngumakhelwane singomakhelwane. Ngabafaka kwesi sikhathi uzathola ukuthi emzini wangakini omunye ku-MDC omunye ku-triple C omunye ku-ZANU-PF kambe sesingalwa silwela khonokho ngoba singabantu bani thina sithi abantu kabahambe bevota abangene bekhankase laba bezikhankasela besiyale bazamile babadube nge-weekend la bedlulileyo lapho e-triple C emganwini ngale bekuyangisa angikwazi ukuthi bezamani bekuyangiswa ngala bantu abantu they already rejecting them. So asomlandi wethu umlando ukuthi abantu bayabona ukuthi i-confusion abalayo lokuhluka abalakho kunjani so abantu ka cannot continue belandela into engala focus
mumiriri weWarren Park mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaShakespeare hamauswa manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZANUPF waGilbert Dzikiti. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Madzimai anobva pasi rose vari zvizvarwa zveZimbabwe vanoti vari kufara noruzivo rwavavana kubva kumisangano yezvemabhizimusi yakarongwa neZim Trade negungano remadzimai reRed Lipstick Revolution runotungamirwa naPastor Abigail Magwenzi. Musangano weZim Trade wapera nhasi muDubai mushure memumwe musangano wanga uchinzi Zim Women Do Dubai wemazuva maviri wakapera nezuro. Ngatinzwei hurukuro yaiitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 nemamwe madzimai anga ari pamusangano uyu.
Tichirangu ndinonzi Charlene Mawarire, ndichibva kuZimbabwe tikauya kumusangano weWorld Expo tikaenda kuZim Trade Investment Forum. Tadzidza zvakawanda nepamusaka pekuti zvii zvinodikanwa kuti tiendese zvinhu zvedu kunyika dzakasiyana-siyana, especially ikokuno kuUAE. Vatiratidza maareas ari available for vanhu vekunyika kwedu kuti vaikwanise kuimpota zvinhu, vachinyanya kutaura nezvechikafu. Vakatidzidzisa nezvehalal kuti kana uchida kuunza nyama kuno unozvifambisa sei.
Imi mungati semudzimai ndezvipi zvanyanya kubatai uyezve zvamuchazokwanisa kunge muri kuita sebhizinesi?
Ini panyama pandopandibata chaiko, because ndaona kuti kana une mombe dzako kana mbudzi dzako uchidzichengeta zvakanaka, ukakwanisa kugadzirisa mafacilities ako kuti aenderane nezvinodiwa, unogona kutoiendesa mombe dzako kunyika uchitambira mari inonakidza.
Hello, ndinonzi Faith Niran, ndinobva kuUK. Ndakauya kuZim Ladies of Dubai, yakaorganizwa naAbigail Magwenzi.
Zvii zvamungati makadzidza pamusangano uyu?
The conference yanga iri yebusiness, and ndakasangana government officials, ambassadors, ministers of women and youth. Ndakabatsikana zvekuti ndakaterera how kuvhura ma accounts while tiri kudiaspora, my bank accounts. Ndaona kuti as women takubatana.
Makadii zvenyu? Zita rangu ndinozi Nomagugu Machazi. Ndiri one of one wakaatenda Zim Women Do Dubai yakaorganizwa naPastor Abigail Magwenzi. Takadzidza zvikuru, tikasangana nemaministers, tikasangana zvose maambassadors. Takadzidza zvikuru about women empowerment. Inini chikuru chandakadzidza nezvebusiness, zvokuti vakadzi they can do it mubusiness.
Avanga vari zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri pamisangano yezvemabhizimusi ichangobva kupera muDubai vachitaura naMavelas Musanganya weStudio 7 vari kuDubai kwakare. Chirongwa chewomen's round table na8pm nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muzvikoro pamwe nezviri kuitwa nemadzimai ari kuda kukwikwidza musarudzo dzemabi elections dziri kuitwa muna kurume. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Zvinhu zviri kuramba zvakaita manyama amire nerongo muzvikoro, varayiridzi vachipika kuti havasi kuzodzokera kumabasa kana zvichemo zvavo zvisina kugadziriswa, kunyange hazvo komisheni inopinza basa vashandi vehurumende yePublic Service Commission yatanga kunyoresa vanoda basa reurayiridzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.